andione sokunge pane zvisinji zvichachinja nokuti zvinoita sokuti kuma opposition parties vachamisa vagara ndivo vanga vaine vanhu vakawanda mumashure mavo.
Kana tikatarisawo usawira hwanga hwavakwa nebato ravachamisa nemamwe mapato ekunze kwenyika, munoona sokuti izvi zvataurwa nedare rezimhosva pane zvazvinochinja here kana takatarisa tindoti international relations yebato iri nemamwe matisawira ari kunze kwenyika?
Kubva ndingati gore rapfuura iri zvichiuya kuno, vachamisa vanga vakubuda kunze kana kumira vachiti ini ndiri leader weMDCA ndinoona sokunge vanga vakugasirwa sokuti ndileader weMDCA vanga vachigasirwa kunyika dzavanga vachifamba kunyanyanyanya pamusoro pekuti ndivo kumaopposition vane man numbers andikati vane gungano rakakura ringanzi ndori nezwi rakakurisisa vanga vachigashirwa in that capacity andione sokuti judgment iyi ino ingasandura izvozvo nekuti vachine gungano iroro mumashure mavo. Mukatarisa imi zvanga zvichimbotaurwa pakuburikidza nemusangano unonzi Pollard uya uri kubatsira hurumende, mukatarisa imi zviri kunzi maambasada mazhinji nedzimwe nyika dzakatikomberedza vari kubvunza kuti tingasviki kupi nePollard kana vachamisa vasipo nokuti ndivo vane gungano guru kumaopposition. Saka ndichitarisa zvese izvozvo ndinoona sekuti standing yavo, chimiro chavo kunze neimpact yavainayo mupolitics dzedu ndiri kuona sekuti judgment iyi haina zvizhinji zvaingasanduri kuburikidza neforeign relations dzavachamisa as leader weopposition.